manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi kubva mumakamba avanga vachigara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kupeta rwendo rwavo mudunhu reMatabeleland nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamwe nokusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika zvaita kuti veruzhinji vatambudzike. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vari kubhinga mudunhu reMatabeleland North uku kwavanga vachiita musangano neutungamiri hwebato ravo munzvimbo iyi nhasi. Vachamisa avo vave nesvondo rose vari muMatabeleland mushure mekushanyira matunhu anoti Masvingo, Manicaland neMashonaland Central pasi peurongwa hwavari kudaidza kuti Citizens Convergence for Change. Vati havasi kufara nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nanhengo dzeZANU-PF. Vachamisa vati kunzvimbo dzakawanda dzavafamba muMatabeleland svondo rose vanga vachivharirwa migwagwa nanhengo dzeZANU-PF idzi.
Vanhu vari kushupika nekuvhundusirwa nekutyidzirwa nyaya yemhirizhonga yakanyanya kutyidzirwa kwakanyanya. Zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa asi panoda kuti pagadziriswe ipapo kuti vanhu vasatyiswa, vanhu vasavhundusirwa. Pane nyaya iri kutaurika yakati kurei yokuti vanhu vari kuti isu munharaunda dzatinogara chikafu chiri kunyimwa vamwe, mbeu iri kunyima vamwe, ichinzi bato rako unofanira kutsigira bato rakati. Izvozvo zviri kunetsa vanhu nyika yose. Vanhuva vari kuti hatisina protection kana kuti hatina baba kana kuti mubereki kuhurumende, nekuti hurumende haigoni kusarudza rekuketa vanhu nebato ravo kuti vanobva kupi. Ndo mashoko ari kunyanya kubuda.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti nhengo dzebato ravo hadziite zvemhirizhonga vachiti vatsigire bato ravo vanogara vakabatikana nenyaya dzebudiriro dzakafanana nekurima nekucherwa zvicherwa mumigodhi. VaMugwadi vanga vasiri kudayirawo zvakare nharembozha yavo nhasi asi imwe nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vati vachamisa vanofanira kuzivisa mapurisa mafambiro avo kwese kwavanoita misangano kuitira kuti vaone kuchengetedzwa.
Vavari kufamba navo vacho hapana ari kukooperata nemapurisa, vari kunzi huyai nehumbowo voregera kuuya navo. Saka inyaya iri kutokashamadza zvikuru. Asi tiri zvacho paizvozvo nyaya yemhirizhonga inyaya inoshoresa, inyaya yekuti haifani kunge ichiitika. Asi tichitarisa vachamisa maitiro avari kuita zvinhu zvavo ngapanyatsotariswa kuti vari kuteedzera mutemo here, nekuti kazhinji uchida kuita zvemisangano especially nguva ino yecovid unofanira kunge wakapiwa permission nemaapprovals nemapurisa nevanochengetedza runyararo kuti vazive kuti uri kufamba sei, uyezve zvauri kuita zvacho uri kuteedzera maworld health organization protocols here, nekuti kune social distancing, kwoita lockdown ichiripo is enforced, kuungana ungana hakusi kutenderwa. Zvinoreva izvo kuti vachamisa vanofanira kukurudzirwa ivo kuti vakooperate nevezvemutemo, zvekuti mamiting avanenge vachida kuita vange vatanga vapiwa maapprovals avo, wawirirana nemapurisa kuti vachaungana musi wakati kupi uyezve vachange vachipedzera mutemo here.
Vachamisa vati vanhu vazhinji mumatebeleland vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Vanhu vari kutaurawo nyaya yekushupika nhamo yanesa mumusha mumaraini mune nhamo. Mari haina simba, vanhu havana mari muhomwe. Saka inyaya iri kunetsa zvikuru iyoyo nekuomerwa kweupenyu. Chinhu chikuru chiri kunetsa migwagwawo yakashata. Infrastructure muzvikoro vana havasi kudzidza. Kune dzimwe nzvimbo vari kunetseka kubhadhara mari yevadzidzi yevadzidzisi. Saka matambudziko ari kunetsa ndaa kugadzirwa nechimbi chimbi iwayo. Asi chikuru inyaya yekuti nyika yedu yakuda shanduko.
Vatiwo vanhu vazhinji vava vasangana navo mumatebeleland vari kuda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi, asi vati chinodiwa ndechekuti paitwe nhaurirano dzekuvandudza hwaro hwesarudzo nezvimwe.
Vanhu havangatauri nyaya yemabielections vasina mareforms. Haingangotauri nyaya yemabielections musati mava nekuwirirana. Tine gakava nenyaya ya2018 wongoti tava kutoti ngatiite bielections. Gakava chaibudira futi ipapo zvisingagadzirisi nyika. Ndo saka tiri kuti ngakuve nemareforms kuti nyika ikwanise kufamba mberi zvakanaka. Ndo nyaya yatongowana yati ifambe. Asi vati kufambira ndokuita iyo citizens convergence for change handikuwandudza nekusumudzira aya zvekuti muve nerugare, nyaya dzokuti kuve kunofamba zvakanaka.
Kunyange hazvo bato reMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa vachiti nhaurirano dzechokwadi ndiwo musimboti panyaya dzokuti munyika muitwe sarudzo dzakachena pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekusamira zvakanaka kweupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti hapana dzimwe nhaurirano dzavachaita dziri kunze kwegungano repolitical actors dialogue. Kunyange hazvo vaMnangagwa neZANU PF vakatora danho iri, nhomwa yeUnited Nations yanga iri munyika mwedzi wapera yakakurudzira kuti paitwe nhaurirano dzechokwadi kugadzirisa matambudziko ari kunetsa munyika uye kuti munyika mutevedzerwe mitemo pamwe nekucherechedza kodzero dzevanhu. Asi vamuponda vanotiwo hapana chikonzero chekuti bato ravo rigare pasi richitaura neMDC Alliance vachiti vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutanga vaona kuti zvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF nenyika dzekumavirira zvabviswa. Vachamisa vati panofanira kuitwa urongwa hwakasimba hwekupodzwa kwemaronda zvichitevera kufa kwakaita vanhu vakawanda munguva yeguku rahundi, vachiti vanhu vazhinji mumatebeleland havasi kufara nenyaya iyi. Vachamisa vanoti vane urongwa hwekutenderera matunhu ose munyika vachinzwa pfungwa dzenhengo dzebato ravo vemabhizimusi vedzisvondo vashandi vehurumende vadzidzi nemamwe mapoka akawanda pamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti nhona dzevanhu vavari kusangana navo vachadzigadzirisa kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muri dzinopfuura mazana mashanu dzakagariswa pachimanimani holding camp dzinoti hadzisi kufara neurongwa hwekutamiswa nehurumende zvechimbi chimbi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Uchisvika panogara mhuri idzi unoona pazere nezvirugwi zvehuku, matoki, madhadha, hanga uye mbudzi dzinenge dzakasungirirwa pamiti dzichizvifurira. Ichi chiratidzo chekuti zvipfuyo izvi ndizvo zvinopararamo kuvanhu ava. Avo vakarasikirwa nemisha yavo pamwe nezvipfuyo zvavo munguva yedutu mupengo recyclone Idai muna 2019. Asi vanhu ava vari kutamiswa nehurumende vachiendeswa kunharaunda yeBumba, nzvimbo inozivikanwa zvikuru nekupisa uye ichinaya mvura shoma gore rega rega. Mumwe vagari vepachimanimani holding camp, amai Susan Sunga neGavi, vanoti kutamiswa kwavo kwakanaka, asi chinonetsa ndechekuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kutama kwavo.
Takajumwa tine zvifuyo, tirikutoshayisa kuti tozvidini, tine mabhurera akaibva ari papo. Masaidhi etinogara kuno kunotonhorera, patiri kuenda iyo tinondoziva kuti kunopisa. Saka tirikutotyo kuti kudzwa dzifere, dzimwe dzacho ndo dzetotorarama ndidzo. Tine dzimwe dziri kurarira, hatirikutotyo kuti tozvitakura sei zvinhu zvakadai ngeizvo.
Baba chandiwana musungambira vanoti kutamiswa kuri kuitwa vanhu vepakamba yavo hakuna kujeka, kunyangwe vamwe vakatotamiswa muchirongwa ichi icho chakatanga svondo rino.
Raidzi isusu kuti akatozvizwawo nezuro kuti takuizwa relocated along that in that silly good tea, I found that as a daughter in time to go and so to prepare a movement in Ungajitika from here to boom. In Zimbabwe, that Jai Rasaganyan is I think in Zimbabwe, this guy is good to go to the new assay. So that we expect our good to carry our fate. If I am quite some gaga, Tauwa in a time, you could teach quite some that with my preparation. What is things after disaster? The Daka is from Munomga. Had no bobbira that our river would be your fate, Yakamira says, Anu Maroja, and our goose, the Gregate, Tarango Sita River, only Zuru, since the Takatango is from Munom. Sagaman, you are saying, they have on Katakatar, Apache Nimukana, and did Mazon, Tonoti, Tunisian cities, the Tinoita, we have got Marod runners, my project, the Tunita Panab. These things, because they found Kasakas of plan or Tonoti, just the air comfortable.
Kanzura went around the Eva Pangana Chirongera. We have item to zero such garo, we can't to reach my money. One of the Chokadikutivana, Wanaku, Amukan, Wakakwana, Ukita, Zavakwan Sakuita, Panguaka Kodzera.
I think I got it a short notice because the reason why one, however, about gara muno vamwe acho vakatomboda kuita zvekurama zvaya kuti taakubuda taakwenda because tirikuona kuti landlords chete ndo anenge ari kutariswa but is this is local leadership takati ramvai muri muno because taita escalate my issues enyu kuenda kuma higher offices ehurumende saka they are going to consider that saka tirikumirira kuti tipwe minduro saka asi andifungurise hurumende ingakusiya makadaro kana kurega muchitambudzika you are going to be assisted
such gara wechimani mani residents association va Ishmael Sanga Midzi. Vanoti vazhinji vasati vawana dzimba kune nzvimbo dzavakavimbiswa vari kunyuta nekusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekutamiswa.
Dzimwe dzimba dzisati dzatoko. Dzimwe dzacho dzichiri mukugadziriswa. Dzimwe dzacho dzichiri mabots kumwe kusati kwane matoilets. Ma service systems pamastenzi acho amwe asati ako. Water supply yakakwana isati yadiriki. Yakwana. While there is progress, but tiri kuti tichikaunda time kweyakabva nepetari vanhu varingofile kuti taita mvura isati yanaya yakawanda taita stable takwanisa kugara kuti tiite zviri stable saka it's happening but zvinhu zviri kuitika but pesi yacho ndiyo tingangoti dai yatikurumidzei kuitira kuti vanhu vabatwe zveno
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanicaland vaedgar senza vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti vasati vave nepekugara vange vave pabumba village mukupera kwesvondo vasenza vanoti hapafanirwi kunge paine nyunyuto yenguva shoma sezvo mhuri idzi dzange dzagarisa pakamba iyi hurumende ichivagadzirira misha mitsva vasenza vanoti chimwe chakanonosa basa rekutamisa mhuri idzi inyaya yedenda recovid-19 Ndakamira Studio 7 kuchimani mani ndini ilwe damoyo.
Yashika nguva yekuti tipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guru kota rezvekudzidzana peAmerica nedzimwe nyika vaAnthony Blinken vari kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vaite utongo hwejekerere panguva iyo nyika dzemuAfrica dzakatarisana nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero udzvanyiriri pamwe nekuwanda kuri kuita uori mudunhu reAfrica. Mapurisa emuPortland nezuro Maneru vakati kuratidzira kwakatanga nezuro kwave nemhirizhonga mukati zvichitevera kuwanikwa kwaKyle Rittenhouse asina mhosva yaakapara mushure mokupfuura kwaakaita vanhu vaviri vakafa uye kukuvadza mumwe munhu gore rapera. Vanhu vairatidzira ava vaisvika mazana maviri uye vakapwanya mahwindo pamwe nekukanda zvinhu zvinogona kukuvadza mapurisa vachitiwo vaida kupisa muzinda webazi rezvomutemo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai anogara iwo kunze kwenyika yeZimbabwe vachitaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika munyika yeSouth Africa panyaya yemhirizhonga uye nenyaya yemapepa ekugara muSouth Africa.
Tinokukwazisai nemarwadzo iwaya. Ndinoitwa mai moyo kuPretoria, South Africa. Nyomafias. Tinotaura pamusana penhau iri kunetsa izvi. Edwe, zvinonyadzisa uye zvinorwadza. Vakadzi 7 vose achiuraya marwadzo aya. Ende zvinorwadza hatiziri kuti chii chapindwa nevanhu vokumusha. Pese pako, kwese everywhere, even kuno chaiko kwatiri, kuno kukukuma Melody kunoko. Umwe akapiswa nezuro, anga apa futi.
Zvii zvamungati zviri kunyanya kutarisana nemadzimai panguva ino yeCovid-19 uyezve apo tiri kuona nyaya yemapemits ekugara muSouth Africa iri kunetsa.
Anamai, tinokurudzira kuti anamai musamhanya kuti kwanzi manzwa mabasa kwaita basa. Iwa epa indaneti ipapa paita basa kupi kupi maakumhanya kuenda. Ndo maperera ari kuita vanhu iwaya. Wonzi kune basa kana hakuna basa, basa riko ndiro kunochekwa. Saka tinokumbirisa veduwe kuti musava desperate kusvika pakadero. Zvakaoma. Zvakaoma, zvinorwadza, zvinosiririsa, vanhu vokumusha umbavha wanyanya, ende zvinozvi, pese pese pauna uchingofamba kwangozi maZimbabweni munoba, maZimbabweni muri chii, maZimbabweni, saka zvisi zvinhu zvakanaka nokuti izvo zvichakushiba nekuti tisina kukumbobvira taita zvakaipa kudero. Mese chero nemaaccident anoitika murodhi vanhu vokumusha, vane vachiisa mataira murodhi, vachiisa zvipikiri murodhi. Saka zvinhu zvinoti svibisa nemapemiti atinodaiwa aya tinoita kunzi vanoba ende isu tine tiri raiti hatidi pasine nyaya yevamwe vanhu. Saka zvinorwadza, zvinorwadza, tingashora hedu chiti maSouth African haachatidi but zvito zvedu ndo zvatikonzeresa kuti tidzingirirwe muno ende tichadzingirirwa nokuti maZimbabwe in everywhere. Usangofa wakafara kuti ndawana munhu wokumusha, vanhu wokumusha dzavanyoka, ndo dzavanyoka.
Sei muri kudaro?
Kunoku zviri kubata vanhu kunzi everywhere, pese pese, vari kuita zvinotyisa. Kupinda mukati medzimba dzevanhu, kuuraya chaiko chaiko, vari kuuraya, ende vanofamba neputi zvese, even everything, umbavha hwese, makopa hazvi zvese. Vati vabatwa manje vane vakunzwisa tsitsi asi ivo havanzwiri tsitsi, vakakubata vanokuuraya. Saka tinokumbirisa mhuri yeZimbabwe kuti ngativei vanhu vanoziva chavakafambira, ngatifambirei chimwe sadriver weambulance. Kana uchinda kundotora murwere takauya kuzoshanda, ngatiuyei tishande, tisiye zvokubira vanhu. Movamwe anoita kutofona chaiko kuti kunodiwa godi, kuno kunodiwa chii, vanhu vachiita umbavha wakashata kudero. Ngatisiyei umbavha neZimbabwe. Zvinotitadzisa kugara zvakanaka matiri.
Ayo maonero amai moyo vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika muSouth Africa. Regai tiende kuBotswana tinzwewo kuti zvakamira sei ikoko.
Makadini mhuri yeZimbabwe, makadini makadini kwose kwamuri. Zita ndinoitwa Elder Gladys Zindi, kumusha ndinobva kushamba, siko zvino ndiri kugara muBotswana. Samai vakaberekawo aiwa tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya nehama dziri kutsakatika zvisina tsarukano. Saizvezvi taakungochema mweya wagara mhuri yeZimbabwe kuti mweyai, mari here, chii chakugarai, sei kuurayana kudai, kuchekana sehuku kudai. Tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya sana amai. Tozochema kune mhuri yeZimbabwe iri mukati menyika yeSouth Africa wedu wei. Ngatizive zvinango zvatakafambira mukati menyika yatinenge tiri. Kana takavenga mabasa ngatiitei zvemabasa, tisibata-bata nekuurayana kwakadai. Tarisai muone zvinozoitika. Iko nezvine vasina kupara mhosva neasina kuurayiwa akungonzi muZimbabweni akungotakwa nematombo. Saka ihondo yaakungobatanidza nevasina mhosva zvaakutirwadza. Tine hamawo dzirimo dzichasvika pakubatanidzwawo vasinawo mhosva yavakapara, asi vaitiwe mhosva vamwe izvezvo vakatotiza vasisimo. Saka zvinhu zvinorwadza zvikurusa, zvinhu zviri kutirwadza zvikurusa sana amai. Dai chichimo chedu chikanzwikwawo kuti vana amai tachema-chema tanirwadziwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawati panhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechidikwa-dikwa chehurumende chekuti inge yabaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 nhomba yekudzivirira COVID-19 panopera gore rino unove musi wa31 zviita. Kuti tinzwe kuti hurumende inokwanisa here kubudirira muchirongwa ichochi kana muurongwa hwayo ihwohwo, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona here hurumende ichibudirira kubaya 10 million kana kuti zvikamu 60 kubva muzana panopera gore.
Tikange tichitarisa kune zviri kuitika nemastatistics aripo evanhu vakabayiwa nekufamba kwechirongwa chekubayiwa, tiri kuona kuti hurumende haikwanisi kunge ichisvitsa 10 million vanhu vayakataura avo kuti inokwanisa kunge yavasvitsa pakupera kwaDisemba, nekuti iye zvino haisati yasvitsa hafu yevanhu ava vanofanira kunge vachibayiwa mavaccination eCOVID-19.
Saka zvii zvamungati zvaifanira kuitwa kuti uwandu ihwohwo hwevanhu vaifanira kunge vabayiwa nhomba husvikwe panosvika kupera kwazvita?
Sekutaura kwatakamboita pachirongwa chino ichi vakandimiri, zvinhu zvinenge zvakanaka chose kuti nyaya dzakadai dzitungamirirwe nana mazvikokota veutano, avo vanenge vachiziva nezveyatinoti public health surveillance, community engagement nezvehealth promotion, zvinosanganisa kudzidzisa vanhu vasati vatanga kubayiwa. Timu inobaya vanhu inofanira kuzotevera kumasure kweavo vaende vachidzidzisa vanhu kuti zvakanaka kunge muchibayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nekuti chinofamba chakadai. Asi zvinhu izvi zvese izvi zvandiri kutaura tinoona kuti muZimbabwe hazvina kuitwa. Naizvozvo tine vanhu vashoma vari kutora majekiseni eCOVID-19.
Asi Dr. Nyashano, tiri kuona hurumende pamwe nemasangano akazvimirira vari kuita zvikuru kwazvo zvekuedza kudzidzisa vanhu kuti vange vachienda kunobayiwa nhomba. Vanhu havangaite kumanikidzwa kaDr. Nyashano?
Aiwa, kwete vanhu havamanikidzwi. Hongu tiri kuona kudzidziswa kuri kuitwa vanhu nehurumende nemasangano akazvimiriria. Asi kana tikanyanya kutarisa dzatingati mhando dzekudzidzisa nadzo vanhu, tiri kuona kuti vanhu ava vanowanza kushandisa nyaya yakaita masaisai emumaredhiyo, vanogona kunge vachishandisa pavaita mameetings, asi hakusi kuti vanhu vese vanouya kumameetings. Saka kudzidzisa kwatinoreva uku mupublic health kana kuti muhealth muutano, kunotoda kuti kunge kuchibhadharwa vanhu vanofamba inonzi door to door, vanofamba vachitaurira vanhu mafemili nemafemili. Ndo zvinoita kuti vanhu vange vachinyanyisa kuziva zvinhu zvakadai zvatisi kuzviona muZimbabwe zvichiitika.
Takanzwa Zimbabwe ichipembedzwa nemasangano makuru chaiwo vachinzi vakwanisa kubata zvakanaka nyaya yedenda reCOVID-19. Havatarisiwire zvakare idzo nyaya dzekubayiwa kwenhomba kuti vanhu vangane vabayiwa nhomba?
Aiwa, kupembedzwa kwakanaka zvikuru zvikuru sei mukange muchiitawo zvinhu zvakanaka. Asi mukupembedzwa umu munofanira kukutarisa kuti mukupembedzwa umu muri kupembedzwa muchikombewa naanani. Zvakafanana nekuti inini ndaakuita number 1 muklasi iyi. Hamunoziva imimi vakandimire kuti vese vari muklasi iyi umu vanonetseka kuti vange vachiverenga. Zvino mozofara muti asikuru vangu mhofu vagona vaitwa number 1. Ndo zvimwe zvatinofanira kunge tichitarisa kuti iri kupembedzwa, hongu inopembedzwa vachitarisa kubudirira kupi kwacho, vachikombeya nechii zvakare. Ini ndinofunga kuti kana tichida kunge tichizvitarisa isusu, ngatisamirira kupembedzwa, asi kuti ngatisandisei umbowo huri mupopulation yemuZimbabwe kuti hongu tiri kuita zvakanaka. Vhiki rino iri tabaya vanhu 8,000, next week tabaya 20,000. Tiri kuona improvement. Kana takange takaita chiga chekuti panopera gore tinenge tabaya 10 million. Ngationewo kuti chiperera kuma 8 million 7 million. Zvakutaura kuti okay vanhu vakaiedza asi pane zvingamupinyi zvakaita kuti vasange vachizokwanisa kunge vachiita nemazvo zvino.
Ndinotenda zvikuru Dr. Nyashano kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu oneka yanyu vateereri.
Aiwa tatenda.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi mukamba mavanga vachigara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mboja, zitumire ku studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nau zedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Soko izika tisenda baku.